Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeduza nasi mufuro gunyana 2019. Mune mamwe maguta mu South Africa amuna kumira zvakanaka nenyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvinonzi zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vamwe vochema-chema nekubvumidzwa kwezano PF kufora muguta reHarare ichishora zvirango zvakatemerwa vakuru venyika kunyangwe MDC iri kurambidzwa kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pagungano iri. Meya weguta rechitungwiza orohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF mushure mekumisa basa munyori mukuru weguta iri. Remangwana renhabvu munyika harina kumira zvakanaka sezvo zvikwereti zvotenderera pamusoro pezifa semagora. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa vatyairi vemagonyeti uye kuputswa kwezvitoro nezvizvarwa zvisiri zveSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.